mhandara mururu nemeterwa
yori rengoma
jayane mhandara mururu nemeterwa
yori rengoma
magwane uzozopindirana mito nemitumba
yori rengoma
Magwane uzozopindirana mito nemitumba
yori rengoma
shaja yezuremirane papapo kwenyambira nekokoko
yori rengoma
shaja yezuremirane papapo kwenyambira nekokoko
yori rengoma
Oh, my.